munyori mubazira zvemhando dzemoto vapatso mbiriri nhasi vakumikidza zviri pamutemo factory inogadzira magiza anoshandisa magetsi anobva kuzuva pakambani yemonarch mubulawayo vachitaura pachiitiko ichi vambiriri avo vange vakamirira gurukota rezvemhando dzemoto vasamuel lundenge vati nyika pari zvino ine magiza anopfuura zviuru mazana maviri vakati kushandisa magiza esola kunokwanisa kubatsira nyika kuti ichengetedze magetsi anosvika 300 megawatts ayo vati anogona kushanda kuita zvimwe zvinhu zvinobatsira nyika vambiriri vati chirongwa chekugadzirwa kwemagiza esola sezviri kuitwa nekambani yemonarch kwakakosha zvikuru sezvo mugore ra2015 hurumende yakaparura gwaro renational solar water heating program sehwaro hwekukurudzira kushandiswa kwemagiza anoshandisa moto unobva kuzuva
magetsi mazhinji anoshandiswa mudzimba mazhinji acho anoenda kunodziisa mvura kunyanyanya mumagiza tinoshandisa masitovhu hongu but chinhu chinonyanyodya magetsi mudzimba maelectric geysers saka paine chirongwa chekuti kuti magetsi edu ashande zvine mwero kuti vanhu mabhiri avo adzire emagetsi ngatishandise zuva kuti ridziise mvura
vambiriri vati chirongwa chenational solar water heating program chichaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera uye pane chiuru chedzimba dziri muHarare nemubulawayo dzichawaniswa magiza anoshandisa moto wezuva pachaparurwa chirongwa ichi vambiriri vati pari zvino nyika iri kukwanisa kugaya magetsi anosvika chiuru chemamegawatts pazuva vakabvumawo kuti uwandu hwemagetsi ari kushandiswa munyika pari zvino hwakaderera chose sezvo maindastiri asiri kunyatsoshanda zvakanaka mukuru wekambani yemonarch vafitzpatrick maovhera vati kambani yavo yakashandisa mari inopfuura zviuru zana nemakumi mashanu emadhora kuve nemichina yekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva vatiwo vanotarisira kuti nekufamba kwenguva kambani yavo ichawedzera vashandi vanenge vachiita basa iri
yakatanga naseptember 2016 takainvesta about 150,000 with additional plant coming in so investment yacho ichatoprobably ichasvika ichasepasa 200,000 and ine potential yekuemploya over 50 people depending on nedemand at the moment demand is suppressed but with the initiative yegovernment ka we are seeing demand increasing
kambani yemonarch yakambove nechirongwa chekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva mumakore ekuma1990 asi yakazomira mushure mekuona kuti panguva iyoyo kuita izvi kwaidhura nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanyasha muchityua vanoti kushandisa mhando yemagetsi anobva kuzuva kunogona kubatsira zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika
izvinobatsira kuti pava nemabasa matsva anotarisa mamiriro ekunze achichengetedza mamiriro ekunze kunyanyawo dzirilaya kana kuvimba nemagetsi anobva kuhydro kwakazoona nyika ichiita dambudziko nemagetsi panodzika mvura paya kana tavimba nesola zvakureva kuti takungomira kuti zuva ribude dzimba dzova nemagetsi nemvura dzinopisa tinovimba kutanga kwenyika yedu yezimbabwe nehurumende yedu kutarisa kugadzirisa kwemasola pano acha tinokwanisa kuzoiswa padzimba yega yega kuti imwe imba izvigadzire yega magetsi kana vava neakawanda vanokwanisa kuiswawo munational grid zvobatsira kuti nyika yedu ive ine magetsi akakwana
vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vambiriri vati kugadzirwa kwegwenya remagetsi ethermal mubulawayo uko hurumende yayo yati kuchatanga pakupera kwemwedzi wakukadzi kuchazotanga kana india yapedza kuongorora makambani ekunyika iyi anotarisirwa kuita basa iri hurumende yekuindia yakapa chikwereti chemari inoda kusvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora chekugadzirisa gwenya iri
repowering iri kuya zvechokwadi hungu yatinonokei asi tine chokwadi kuti tisange tana contractor anonzi contractor webasa iri ikampani yekuti yekuindia of course vachasubcontractor vachatenga malocal materials anokwanisa kuwanikwa muno but theyve insisted handiwo wega vanodaro manyika dzakanyanyisa kuwana dzinodaro the world over kana varivo vari kuwisa mari patafura vanhu vavo vanofanira kuita basa iroro in terms of the main contract
panyaya yekuti nyika inogona kudzimirwa magetsi nekambani yemagetsi yekusouth africa escom nekuda kwekusabhadhara zvikwereti vambiriri vabvuma kuti hurumende iri kunetseka nekuda kwekushaya mari yekunze asi vati vanotarisira kuti mari inodiwa ichawanikwa kambani ya Zesa Holdings ine chikwereti chemamiriyoni makumi mana nemana emadhora kukambani ya Eskom. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Taura Ishava.